Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvekare manero anasi uri musi wesvondo mbudzi 8 2020. Makatirira ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe munhu ofa nechirwere cheCOVID-19 kuBulawayo, icho chapararira zvakare kumatunhu ose enyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa hubatana nevamwe vatungamiri venyika dzepasi rino mukukorokotedza vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden, kunyange hazvo mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vasati vatambira zvakabuda musarudzo. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa nebato ravo vokorokotedzavo vaBiden vachiti Zimbabwe ine zvakawanda zvekudzidza kubva kuAmerica. Muzvina bhizimisi wechidiki Genius Kadungure neshamwari dzake nhatu voshaya munjodzi yemumugwagwa kuBorodeo muHarare nhasi mangwanani. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zere zvoutano rinoti mumwe munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 muBulawayo neZuro. Izvi zvinoreva kuti vanhu vafa nyika yose vave mazana maviri nemakumi mashanu nemumwe chete kana kuti 251. Pavanhu gumi nevana vafa mavhiki maviri apfuura, muBulawayo chete mune vanhu vanosvika gumi nevaviri. NeZuro vanhu makumi maviri nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi uye vose vakabatwa nacho vari munyika. Munyika yose vanhu zviuru zvisere nemazana mana nemakumi mapfumbamwe kana kuti 8498 vabatwa nechirwere ichi kubva zvachakatanga. Vanhu gumi nevaviri vakaporawo kubva kuchirwere ichi neZuro. Vapora nyika yose vave zviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 7995. Vanhu vachiri kurwara mazana maviri nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 252. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vanosvika zviuru makumi mana nemana ane mazana masere nemakumi mana nemapfumbamwe kana kuti 44849. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti 1.5 million. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose vave kuda kusvika mamiriyoni makumi mashanu kana kuti 50 million. Johns Hopkins University yomuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica chete vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu nemanomwe kana kuti 237,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni mapfumbamwe nezviuru mazana masere kana kuti 9.8 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri nemakumi mashanu kana kuti 1,250,000. Asi vapora vachidarika mamiriyoni makumi matatu nemaviri kana kuti 32 million. Vakambova mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kugadzwa semutungamiri mutsva weAmerica wechimakumi mana nematanhatu gore rinouya musi wa20 ndira. Izvi zvinotevera kukunda kwavakaita vaDonald Trump musarudzo yemutungamiri wenyika neZuro. Rei Choto anotipa nyaya inotevera.
Va Biden avo vane makore makumi manomwe nemasere ekuberekwa vakakwanisa kudarika zvigaro zveElectoral College mazana maviri nemakumi manomwe zvinodiwa kuti munhu adomwe semunhu akakunda musarudzo yemutungamiri weAmerica mushure mekutora zvigaro makumi maviri zvemudunhu remuPennsylvania nezuro. Vachichingamidza vaBiden paurongwa hwekupemberera kukunda kwavo murwendo rwekuenda kuWhite House, vari kutarisirwa kugadzwa semutevedzerwa waBiden gore rinouya, amai Kamala Harris. Vakati America yakasarudza mutungamiri wainoda, vakati vanonzwa manyukunyuku kuchingamidza guruzhinji rwevanhu mutungamiri mutsva weAmerica.
We have elected a president who represents the best in us. A leader the world will respect and our children.
Tasarudza mutungamiriri anokwanisa kutimiririra, mutungamiriri acharemekedzwa nepasi rose, mutungamiriri anoremekedza mauto edu pamwe nekuchengetedza nyika yedu zvakanaka, mutungamiriri wemunhu wese muAmerica. Ndinonzwa manyukunyuku ekufara kuchingamidza mutungamiriri achangosarudzwa Joe Biden.
Vachitaura pamhembero dzekukunda kwavo dzakaitwa nezuro manheru mudunhu reDelaware, vaBiden vakati bato ravo rakakunda zvine mutsindo usati wamboitika munhoroondo yesarudzo dzemuAmerica.
They delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. We've won with the most votes ever cast on presidential ticket in the history of the nation. 74 million.
VaBiden vakatora mukana uyu kutenda zvakadzama vanhu vakavavhotera kuti vapinde panyanga.
I must admit it surprised me. Tonight we're seeing all over this nation, all cities and all parts of the country, indeed across the world, an outpouring of joy, of hope, renewed faith in tomorrow. Bring a better day. And I'm humbled by the trust and confidence you placed in me. I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States.
VaBiden vakaratidzawo kutenda kukuru kuvanhu vatema vemuAmerica vakavavhotera. Vakati basa ravo rekutanga vava muhofisi nderekurwisa chirwere cheCOVID-19, kuona kuti munyika mapodzwa marwadzo akakonzerwa neutongi hwakanga husina kunaka, pamwe nekuona kuti America yaremekedzwa zvakare pasi rose. Vachitaura vasati vachingamidza vaBiden, amai Harris vakati kunyange hazvo vari mudzimai wekutanga kutora basa iri, havasi kuzoita mudzimai wokupedzisira kuva nechinzvimbo chepamusoro.
But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Because
kunyange hazvo ndiri mudzimai wekutanga kusarudzwa semutevedzeri wemutungamiriri wenyika, handisi kuzoita mudzimai wekupedzisira kusarudzwa pachinzvimbo chepamusoro, nokuti mwanasikana wese ari kuona zviri kuitika iko zvino anoona kuti inoi nyika inopa mukana kumunhu wese.
Sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda dzvokora, vanoti sebato vanofara nekusarudzwa kwavaBiden naamai Harris.
Aiwa, isu takanyanya kufadzwa nekudzidza zvikuru vaBiden vachitaura kuti kunyange vanhu vanga vachirwa vachinetsana mwari kokoko mwari kokoko, zvakakosha kuti vanhu vaise nyika yeAmerica pamberi. Vatavo vakataura mashoko ekubatanidza, vakati ngatichibatanei. Takanyanya kutibata ndechekuti pavakataurayo kuti vanenge vari president wevanhu vose vemadhemocrats nevemarepublicans, havasarudze, vanongoshanda navo vose vavo zvakanaka. Zvinongofadza kunzwa munhu achitaura nyaya yeunit nekudhio inotibatsira.
Vadzokora vanoti sarudzo dzemuAmerica munongedzo wakanaka wemaitirwo esarudzo.
Aiwa, isu tinozvitambira zvikuru nekuti zvinongoratidza kushanda kunoita democracy munyika ino ya America. Nyika dzose dzaratidzwa kuti America ndo vakuru ve democracy.
Sachigaro ve ZANU-PF mudunhu re North America va Regis Charumbira vanoti kunyange hazvo vange vachishanda na va Trump. Vanoti nematambudziko ezvematongerwo enyika kumurume uyo uyo akashanda kwetemi imwe chete ari panyanga.
Ya, chikuna va Trump tiroda kuti musava Trump maka tinotenda nebasa ramakaita for the past 4 years. Panguva ino America yasarudza bato raiti kuda kuti itungamirirwe nayo for the next 4 years. Imi chita iso mkuru wanga chitungamirira nyika yakakura zvikuru pano pasi pose. Chite wedzerai mitemo yomunyika imomo. Moitawo as a citizen mokwanisawo kuti muchirega vaBiden vachitora White House. Vapinde muWhite House zvakanaka, moitawo a good handover takeover navaBiden navaHarris imimi navaPence. Moitawo inonzi patriotism kana kuti statement. Muchirega kuramba muchimanya nezvekumakotsi nokuti mavotes acharidza kuti aiwa angari mufavor yaBiden navaHarris.
Vacharumbira vanorumbidzawo kupinda kwaMai Harris muchigaro chechipiri chinokosha muAmerica. VaBiden vakashanda vari mutevedzeri wavaBarack Obama kubva muna 2009 kusvika muna ndira 2017, apo pakatoreswa vaTrump miko yekuva mutungamiri wenyika mushure mekukunda amai Hillary Clinton musarudzo yakaitwa muna mbudzi 2016. VaBiden vakashandawo senhengo yedare reSenate kwemakore makumi matatu nematanhatu. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Ray Choto.
Kunyangwe hazvo vaBiden vakaita mhemberero dzekukunda musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica, mutungamiri weAmerica pari zvino vaDonald Trump vanoti vari kupikisa zvakabuda mumamwe matunhu vachiti sarudzo idzi dzakabirirwa. Magweta avaTrump achitungamirirwa nevaimbova meya weNew York vaRudy Giuliani vanoti vari kuenda kumatare vachipikisa zvakabuda musarudzo. VaGiuliani vakaudza vatori venhau nezuro kuti vane umbowo hunoratidza kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka mudunhu rePennsylvania nemamwe matunhu, izvo zviri kupa kuti vaende kumatare. Vachinyorawo padande mutande ravo reTwitter nhasi, vaTrump vati michina yemaguta makuru ine uori. Vatiwo sangano runoona nezvesarudzo muBritain ranyorawo kuti sarudzo dzemuAmerica dzakabirirwa uye kuti azviite kufunga kuti vaBiden vakakunda zvakawanikwa navaBarack Obama mumamwe matunhu. VaTrump vatiwo vatotanga kupenengura zvakavhotwa. Vati America ine nhoroondo yekusafambisa sarudzo zvakanaka. Asi vamwe vanoti hapana umbowo hwakati tsvikiti huri kupiwa navaTrump. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakabatana nevamwe vatungamiri venyika dzepasi rino mukukorokotedza vaBiden nekukunda musarudzo. Mutungamiri weGermany Chancellor Angela Merkel vakati vari kutarisira kuumba ukama hwakasimba neAmerica. Mutungamiri wehurumende yeBritain vaBoris Johnson vakakorokotedzawo vaBiden vakati nyika yavo inodyidzana zvikuru neAmerica uye vanotarisira kushanda navaBiden panyaya dzakawanda kusanganisira mamiriro ekunze. Vakatiwo vari kufara nekupinda munhoroondo yenyika yeAmerica kwemuteedzeri wavaBiden amai Kamala Harris vanova mudzimai wekutanga kuve muteedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica. Vamwe vakakorokotedzawo vaBiden vanosanganisira vatungamiri veCanada, Spain neFrance. Asi vamwe vatsigiri vavaTrump vari kushora zvikuru vatungamiri vedzimwe nyika ava vachiti vari kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika dzeAmerica. Chipanga mazano musangano reCenter for Security Policy vaKylie Shedler vanoti vatungamiri ava vari kurumidza kumedza kutsenga vachada sezvo vaTrump vasati vatenda kuti vakakundwa musarudzo. Kuti tinzwe pamire Zimbabwe panyaya iyi, Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vatungamiriri vemapata anopikisa munyika vakorokotedza vakasarudzwa kuva mutungamiriri wenyika yeAmerica vaJoe Biden. Vachinyora padande mudande reTwitter, vaMnangagwa vakatiwo vari kutarisira kushanda navaBiden mukusimudzira kudyidzana neAmerica. Mutungamiriri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vakanyorawo padande mudande ravo reTwitter vachiti kukunda kwavaBiden mucherechedzo hwakanaka muhutongo wejekerere pasi rose. Vanotiwo kusarudzwa kwa Biden mucherechedzo nezvido zvevanhu vemuAmerica. Mutungamiriri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe vanyorawo padande mudande reTwitter vachikorokotedza vaBiden vakatiwo vari kunyanya kufara nekudomwa kwaamai Kamala Harris semutevedzeri womutungamiriri wenyika wokutanga wechidzimai muAmerica. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANPF vatafadzwa mugwadi vakorokotedza vaBiden mukukunda kwavakaita, asi vakati tarisiro yavo ndeyekuti vabvise zvirango zvoupfumi zvavati zvakatemerwa nyika yeZimbabwe.
Nongovakorokotedza, asi chataikumbira sevana vemuZimbabwe vose ndechekuti vaJoe Biden vakakambena musarudzo dzavo on the basis of kindness and empathy, vachiti mutungamiri ane tsitsi, ane rudo, ane runyararo, anotsvaga kudyidzana nedzimwe nyika, anoshuvira kubatsirana nedzimwe nyika kuti tipedze matambudziko atakatarisana nawo sepasi rino rose. Zvino tinovimba kuti isu titange takatarisa kuti runyararo rwavanotsvaka, tsitsi dzavanadzo, rudo rwavanoti vanarwo, uye zvekare chido chavanacho kushandidzana nenyika dzose pasi rino tichange takachitarisa nemaziso matsvuku, tichivimbira kuti tinofanira kutanga pakubvisa zvirango zvoupfumi zvakatemberwa nyika yeZimbabwe, nokuti zvirango izvi hazvisisina chikonzero chekuti zvingaramba zviripo.
Vamugwadi vatiwo kunyange hazvo Zimbabwe isingapindiri mune zvematongerwo enyika zvekune dzimwe nyika, vanokashikamadzwa nemashoko emutungamiriri wenyika iva Donald Trump ekuti sarudzo dzakabirirwa kunyange vakawanda vari kuti hapana humbo hwakakwana. Mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vatiwo kukunda kwavaBiden mucherechedzo wekuti vanhu vakabatana vanowana utongo hwavanoda.
Tinokorokotedza president elect weAmerica vaJoe Biden nemutevedzeri wavo Harris Kamala. Tinoti makorokoto nekukunda musarudzo nekusarudzwa nevanhu veAmerica vakaratidza kuvava nechivimbo navo kuti vatungamirira America kubva izvezvi vachienda mberi. Izvi zvinotaridza kuti kana vanhu vachinge vabatana, kana vanhu vaita chisungo chavanenge vaita vachida zvinhu zvavo kuti zvifambe munyika nenzira yavanoda, zvinoita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Tinotarisira kushanda zvakanaka neAmerica. Munozviziva kuti America inoramba ichisupporta Zimbabwe nezvinhu zvakawandisa, kusanganisira zveutano, kusanganisira zvekupedza nzara munyika, kusanganisira zvekurwisa chirwere checoronavirus, chirwere cheHIV and AIDS, zvakawanda kumacommunities. Saka tinotarisira senyika tichashanda zvakanaka neAmerica.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa panemwe university muSouth Africa, Dr. Tianai Masia vatiwo kunyange hazvo vanhu vari kufarira kukunda kwavaBiden avo vanova kubato remadhemocrats rinozivikanwa nechido chekuumba hukama nedzimwe nyika, vati havaoni pachizoita shanduko pakudyidzana kwenyika iyi neZimbabwe.
Zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe, atingati iwo marestrictive sanctions aya, akaiswa hongu panguva yemarepublicans asi akangoramba aripo panguva yemadhemocrats. Uye zvinoratidza kuti acharamba aripo nekuti hapana yatingati shanduko yatinoona munzira iri kutongwa nayo nyika yeZimbabwe nehurumende yava munangagwa. Uyezve nyaya yekuti zvirango izvi zviri maringe nokukurudzira Zimbabwe kuti itevedzere kodzero dzevanhu, zvinoita kuti tione kuti zvicharamba zvakangodaro, vaBiden vacharamba vakangomira panga pakamira vaTrump.
Murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaJehwa Mavhinga vatiwo kukunda kwavaBiden semutungamiriri weAmerica kunosimbaradza kusimudzirwa kwekodzero dzevanhu. VaMavhinga vati kubvira vari musenate vaBiden ndevamwe vairatidza chido chekuda kuona kuti hurumende yeZimbabwe inoremekedza kodzero zvezvizvarwa zvayo.
Tinoziva kuti mugore ra2001 vaBiden vachiri senator muAmerica kuDelaware, ndivo mumwe wemasenata vakakurudzira nekuumba mutemo wezidera uchiisa zvirango kuvatungamiri veZANU-PF pamusoro pekutyora kwekodzero muZimbabwe. Nekudaro tinoziva kuti munhu anga achitarisa nyaya yeZimbabwe kwemakore akawanda kubva vari senator kusvika vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika kuna vaObama. Iko zvino zvavava nematomo, tinovimba kuti vacharamba vachisimudzira nyaya dzekodzero, vachitsigirawo kusimukira kwevanhu muZimbabwe. Tinoziva kuti nyika yeAmerica yanga ichibatsira zvikuru panyaya dzekupedza chirwere cheHIV/AIDS nekubatsirawo vanorarama neutachiwana mukati meZimbabwe. Uyezvewo America yanga ichibatsira zvikuru sei panyaya dzekupa chikafu.
Veruzhinji vataura neStudio 7 vanotiwo havaoni kuchidzana kweZimbabwe neAmerica kuchichinja nekuda kwekukunda kwemadhemocrats, vachiti vakuru vakuru vakatemerwa zvirango vakasaita zvinotarisirwa kuti zvirango izvi zvibviswe zvichangoramba zviripo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Zvichakadaro, muzvina bhizimisi wechidiki Genius Kadungure aizivikanwa nekuti Ginimbi ashaya nhasi mangwanani munjodzi yomotokari muna Borodo Road pedyo nePhiladelphia. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vatenda kuti Kadungure nevamwe vatatu vainge ainavo vashaya, uye mapurisa achiri kuferefeta nyaya iyi. Kadungure ainge ari mumotokari yemhando yeRolls Royce iyo yabva yatsva ichipisa vamwe vatatu zvekusara vave dota mushure mekubonderana nemotokari yeHonda Fit. Motokari yaKadungure yarovera pamuti ndokuzotanga kubvira. Vanyati vanoti pane vakwanisa kuburitsa Kadungure mumotokari asi abva angoshaya. Vanhu vaviri vanga vari muHonda Fit vanonzi vaendeswa kuchipatara. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mazana nemazana evanhu vakatiza misha yavo vachienda muupoteri kuCameroon mudunhu revanhu vanotaura chirungu riri kuchamembe kwakadziva kumawirira kwenyika iyi mushure mekurwiswa nevakapandukira hurumende vekumatunhu anotaura mutauro weFrench. Ishe Molinga Francis Nango wenzvimbo yakarwiswa inonzi Liwu Lamalale vakabva vaurayiwa. Vakapandukira hurumende ava vari kuda kuti dunhu ravo rinotaura chirungu rizvimiririre, uye kubva pavakatanga hondo muna 2017 vanhu zviuru zvitatu vashaya, vamwe mazana mashanu nemakumi mashanu, vamwe zviuru mazana mashanu nemakumi mashanu vakaenda muupoteri. Masangano anopa rubatsiro pasi peUnited Nations ari kugadzirira kubatsira vanhu vanodarika zviuru mazana mana vari munyika dziri kuCentral America vakawirwa nedambudziko remafashamu emvura nedutu mupengo remhepo kana kuti Hurricane Eta. Vanhu vakawirwa nedambudziko iri vari munyika dzakaita sePanama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras neEl Salvador. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navatinotenda dzikiti vesangano reZimbabwe Diabetes Association. Tiri kuziya nyaya yezvechirwere chediabetes tichitarisa kuti mwedzi uno pasi rose riri kubatana mukucherechedza zuva reWorld Diabetes Day musi wa14 November. Ngatinzwei maondo avadzikiti. Vadzikiti, ndino mukamuchira muchirongwa. Tipewo maondo renyu pamusoro penyaya yatinayo nhasi muchirongwa.
Tichiona muZimbabwe chirwere ichi hachisati chava kunyatsova nekunzwisiswa, zvinova zvinhu zvisingatifadzi, zvinoramba zvichiita tirambe tichikurudzira kuti shoko iri rizivikanwe. Ukada kutarisa iko zvino, mwana chero ari kuhigh school anogonasa kuziva chii chinonzi diabetes, but asi mwana ari grade 1 anokwanisa kukudzwa chii chinonzi HIV. So izvezvi ndizvo zvinoita kuti tirambe tichikurudzira shoko kuti vanhu varamba vachinzwa kuti kune chinonzi diabetes, chinokonzerwa nei, kana munhu achinge avharwa ainazvo anofanira kunge achiita sei.
Ndanchikumbiro kumutsanangurire vateereri kuti munhu anenge abatwa nechirwere chediabetes anosangana nematambudziko akadii.
Matambudziko anoita ndeyekuti mushure mekunge abatwa nechirwere ichi akasava necontrol yakanaka mupenyu, akasava nekutesta shuga, akuva chero nemushonga chero asingateste shuga yachona, hazvinge zvichimubatsira, akwanisa kuti anonzi macomplications. nekuita kidney failure, kutadza kuona nezvimwe zvakawanda wanda.
Mambotitsanangurira mukati pane vanhu vazhinji vasingatoziva kuti vanacho chirwere ichi diabetes. Saka pane masymptoms here anoratidza kuti ndiyangu yekuti ndinotestwa nekuti maybe ndine diabetes.
Chinhu chinoratidza kuti munhu ane diabetes chekuti munhu akakwanisa kungoti akazvinzwa zvatiri kutaura, anokwanisa kuona munhu achinzwa kuvanzwa nenyota iri serious, kunzwa nzara iri serious direct, nekunzwa da kuenda kuchimbuzi kunorasa mvura. Ndizvo zvinhu zvinoratidza kuti munhu wava nechirwere cheshuga. Tinokurudzira kuti munhu abva aenda kunotestwa kana achinge aona zvinhu izvi.
Tichitarisa dingindira regore rino, tinoona kuti sangano reInternational Diabetes Foundation rinoti vana mukoti vane basa rakakosha zvikurusa mukubatsira vanhu vari kurarama nechirwere chediabetes. Tipewo maondo renyu pamusoro pezvedingindira regore rino.
Tinovatenda vanhu veIDF zvikuru nedingindira ravaunza mugore rino nenguva yatiri ine, sezvo zvaonekwa kuti muregion yeAfrica, muAfrica chaimo, kuti zvaonekwa kuti 19 million vanhu vakurarama neshuga. Then zvoo zvaonekwa kuti nekuda kwekuti makurira kwazviri kuita, zvaonekwa kuti zvinhu zvikaramba zvakaita semamera zvakaita, by 2045 vanhu vachange vakurarama vaine chirwere cheshuga vanenge vakuma 47 million, chinova chinhu chatisiri kuda chiite. Zvino zvabva zvaonekwa zvakanaka kuti dai vanhu avo vemuzvipatara, manesi, vakwanisa kuva neruzivo nezvediabetes makore apera, taitoisiinda muzvipatara tichinodzidzisa chipatara nechipatara kuti okay, vazive kuti chii chinonzi shuga, inomanejwa sei.
Ngatichibatawo nyaya yechirwere chinenge chatinetsei mugore rino ra2020, chirwere checovid-19. Tinonzwa nyanzvi munyaya dzeutano vachidzeya nyaya iyi vachiti vanhu vazhinji, especially vanhu vechidiki, vakashaya gore rino vachiurawa nechirwere checovid-19, vanhu vanga vagara vane zvimwewo zvirwere, atinoti nechirungu pre-existing conditions, akafanana neiyoyo chirwere chediabetes. Tipewo maondo renyu pamusoro pezvenyaya
iyo. Tinoda kutendai nemubvunzo wakanaka. Unova mubvunzo waunza kukatyamadzika kwakanyanyisa pasi rose, nyika dzose, even muZimbabwe nekunze kwese. Tinoona kuti nevanhu vakurarama vaine chirwere cheshuga hazvireve kuti vava panjodzi zhikuru yekuva nekubatwa necovid-19. Asi tinoona kuti kana munhu ane chirwere cheshuga achingazobatwa necovid-19, macomplications anozoitika pamusoro pekunge wabatwa neizvi anenge akawandisa kune munhu asingararame nechirwere cheshuga. Zvinenge zvichinatsoonekwa zvekuti chero munhu asina kuvhunza anongoona kuti uyu munhu anenge ari kurwara. Unotoona zvimwe zvatoti vamwe vanotosvika pakutoshaikirwa nekutofa nekushaikirwa neupenyu chaiwo. Hatisi kuti vanhu vane shuga vanokurumbidza kubatira chirwere chekorona, asi kana vachinge vazobatwa nacho vanenge vari panjodzi huru kwazvo. Saka tinongoti varamba vakazvichengeta.
Aiwa, tinotenda zvikurusa vadziki, tine kutora nguva mukupinda muchirongwa chedu. Tinotenda zvikurusa.
Tinotenda.
Aiwa, mhuri yeZimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei pano panepfenyuro yeStudio 7 vhiki rinouya. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Maikove, mhuri yeZimbabwe. Bye bye.
Tinotenda Mike. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Mumwe munhu ofa nechirwere checovid-19 kuBulawayo, icho chapararira zvakare kumatunhu ose enyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vokorokodedza vakadomwa kuva mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nekukunda musarudzo, kunyange hazvo mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump vasati vatambira zvakabuda musarudzo idzi. Muzvina bhizimisi wechidiki Genius Kadungure nevamwe voshaya munjodzi yemugwagwa kuBorodeo muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela kustudio 7 ngesonto mhlaka 8 kuLwezi 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Uyamemetheka umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe lakwamanye amazwe. Umelele ukugcotshwa ukuba ngumongameli wakweleMelika uMnumzana Joe Biden uthi soke isikhathi sokuthuthukisa ilizwe.
I've lost a couple times myself, but now let's give each other a chance.
Izizalo nezakweleZimbabwe zincoma indlela ukhetho lweMelika oluqhutshwe ngayo.
Kuyacaca sibili ukubana ukhetho lolu lenja ngendlela efaneleyo.
Kodwa kulabanye abakuchothozayo konke lokhu.
Bayithiselana, bayathethisana.
UGinimbi indoda ebithanda izimota ezilohlonzi lokungena emidlalweni etshiyeneyo yokuzikholisisa kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abezempila kahle bathi abantu abanengi kabasawisabi ukakhulu umkhuhlane weCOVID-19 umemetheka ukwethusayo emhlabeni wonke jikelele. Umevesigama usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempila kahle luthi eZimbabwe kulabantu abedlula inkulungwane eziyisificaminwembili 8498 asebahlolwa batholakala bele COVID-19. Luthi kunani leli sebefika phose inkulungwane ezifanayo 7995 asebaphepha kumkhuhlane weCOVID-19. Uhlangothi lolu lubinga njalo ukuthi abedlula amakhulu amabili lamachumi amahlanu 251 sebabhubha. Emhlabeni wonke jikelele isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi kulabantu abafika izigidi ezingamachumi amahlanu 50 million asebahlolwa batholakala bele COVID-19. Abedlula isigidi 1.2 million sebabulawa ngumkhuhlane lo. Abezempila kahle bathi umemetheka ngamandla umkhuhlane lo emazweni achiyeneyo ngoba abantu bayehluleka ukuzivikela. Udokotela Gary Shaba uthi eZimbabwe abanye abantu kabasalandeli iziqondiso zohlangothi lwezempila kahle ukwenzela ukuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19.
Ngibona lokho kubangelwa ukubana awuzange umemetheke ngendlela ekade sicabangela yona. Okwenze kwaba njalo ukubana abantu bebelandela izimiso ezazivele zikhona. Osoza kwenzakala manje ukubana umkhuhlane lo usuza kumemetheka ngesiqubu esikhulu nxa sikhangela kwamanyamazwe anjengabo Italy labo Britain asebuyelile ku lockdown ngenxa yokuthi asesiba labayithi second wave of infection okuvezwa ukubana inani labantu asesibelela lo mkhuhlane lo usungezelela.
Udokotela Shaba uthi akumelanga abantu bayekethise iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19.
Ngokunjalo lakithi lapha sikhangelele ukubana kuza kuba lento efana nayo ukubana sizabona inani kumbe ngithi ama cases of abantu abale COVID-19 iza kungezelela. Lokhu kubangelwa ukubana abantu sebeyekethisa ungakhangela emchoveni, ebhasini, lanye ndaweni zokuthengela izitolo abantu sesisiya sibuthana, sesiya sibambana sibaningi. So kusiba nzima ukubana umkhuhlane lo ubambeke ngendlela kade ubambeke ngayo. Osokuza kwenzakala ukubana sesizabona iningi labantu lisiba lawo.
Umnumzana Mlungisi Dube ohlala kobulawayo uthi kunengi okwenza abantu bengalandeli iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19 ezafakwa yinhlanganiso ebona ngezemikhuhlane emhlabeni wonke jikelele eye World Health Organization.
Kodwa ke sibe sinazelela ukubana abantu abaningi eZimbabwe sihlala siphakathi kwamalayini, sinazelela kakhulu endaweni ezinjengamabank, sinazelela ukuminyana kunjengasezintweni ezinjengamabhasi, ama-public buses, ozubukho. So izinto zenezelazo izinto okumele kukhangelisiswe ukubana kuyalungisisa ukubana ungahlali kulamalayini, ungahlali kumiye nendaweni ezinjalo ukubana umkhuhlane lo ungamemetheki phakathi kwelizwe.
Udube uthi abantu kukhanya engani sebephila lo mkhuhlane weCOVID-19.
Ngoba sasinanzelela nxa iCOVID yayiqalisa uzwe nxa kubhalwa kuma news ukubana endaweni enje sokulama 10 cases abantu bekhangele bedanile sebeyethukile kodwa kwamanje ama cases noma engabe phezulu abantu umbona sebakuthatha ukubana into le sizaphila silayo ukuze kutholakale ivaccine kumbe kutholakale umuthi walomkhuhlane kodwa ye esikunanzelela ukubana abantu ama mask lokusanitize abagcina ngakho
ikomiti ebona ngokuvimba umkhuhlane we COVID-19 elenhlangothi ezimbalwa ezikahulumende ikhangelele ukuthi izakwenza imikhankaso emaphandleni lapho ezethulela abantu indlela ezijiyeneyo zokuzivikela. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Waye umsekeli kamongameli umnumzana Joe Biden omelele ukugcotshwa uba ngumongameli wakwelemelika uthi sesifikile isikhathi sokuthi abantu badonse ndawonye ukwenzela ukuthi kuthuthukiswe ilizwe. UBiden wethule lokhu izolo kusihlwa eDelaware ngesikhathi ethakazelela unqoba wakhe kukhetho lukamongameli. Unqobe umongameli Donald Trump olokhu esithi ukhetho lolu kaluqhutshwanga ngemfanelo. UBiden uthi uyabazi ubuhlungu bokunqotshwa kukhetho njengalokhu okwehlele uTrump nabalandeli bakhe.
For all those of you who voted for President Trump, I understand the disappointment tonight. I've lost a couple times myself, but now let's give each other a chance. It's time to put away the harsh rhetoric.
Kumele sinikane ithuba lokubusa ngoba ngiyakwazi lami ubuhlungu bokunqotshwa kukhetho. Ngakho ngokubona kwami sokumele sithuthukise ilizwe leMelika.
They are not our enemies, they are Americans.
Uthi sokuyisikhathi sokuthi abantu bathuthukise ilizwe leMelika njalo balwisane lomkhuhlane weCOVID-19 omemetheka okwethusayo.
This is the time to heal in America.
Abantu basinike umlando ukuthi sisebenze kadala lokwenzethi silungise ilizwe. Bafuna ukubona ukuthi umuntu wonke ulamathuba njalo lokuthi silandele lokho kuthiwa yiscience. Sibe sesikhangela futhi lange COVID-19 ukuthi siyayinqoba. Sizalwisana layo okumangalisayo.
And the forces of hope in the great battles of our time. The battle to control the virus. The battle to build prosperity. The battle to secure your family's health care. The battle to achieve racial justice and root out systemic racism in this country.
Umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris uthi uBiden waba lesipindi sokuthi akhethe umuntu wesifazana ukube ancintise laye kukhetho lukamongameli.
You have the audacity to break one of the most substantial barriers that exists in our country.
UJoe Biden waba lesibindi sokuthi anikhethe ukuze engingene khonapha. Kodwa angise ukugcina ukuthi ngikwenze lokho.
Sees that this is a country of possibilities. And to the children of our country, regardless of your gender.
Olandela ezombangazwe elapha kwelemelika umnumzana Phithizela Ngcobo uthi uyakuthakazelela okwenziwe nguBiden.
Ukunqoba kukaJoe Biden lo Kamala Harris kube yinto ekhanya ithakazelelwe ngabaningi lapha eMelika ikakhulu labo abahlala emadolobheni. EMelika abantu abaningi abahlala emadolobheni bande ukusekela ibandla lamademocrats. Ikanti labo abahlala emakhaya bande ukusekela ama-Republicans. Ngakho zathola ukuthi emadolobheni abantu bayathokoza sebegcwele phandle ezitaladeni bayajayiva lokunye okufanayo. Ikanti laba abasekela umongameli Trump abaningi bakhona sebephandle bayatshengisela ikakhulu ezigodlweni zama-states lapha kufana ledolobho le-Lansing eMichigan, e-Atlanta, eGeorgia le ndaweni ezifanayo njalo njalo bathi uhlelo luhambanga kakuhle. Okuqakathekileyo ukuthi uKamala Harris ungumuntu wesifazane oqala elizweni lemeli ukuthi ekhethe ukuba ngumsekeli kamongameli. Elizweni lanamhlanje sikubona kuyinto enhle lokhu ngoba amantombazana mhlaba wonke labesifazana futhi bonke emhlaba wonke kuyinto enhle lokhu kubona umama bekhokhela ngoba kutsho ukuthi izikhathi sezijikile.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu layo ohlala kule Melika uthi kuyajabulisa okwenzakale kule Melika.
UKamala Harris uyisibonelo esikhulu ozakusipha ukuthi lathi si abantwana abakhulayo bakhangela ukuthi bangaphumelela bafunde kuye. Kodwa okunye okuqakathekile kakhulu engikubonayo ukuthi lokhu kube isifundo sibili kubani kupresident okhona ukuthi uphumile esikhundleni. Njengomuntu obeziphakamise kakhulu mbona ngani kumfundisile uzehlisa kanye labantwana bakhe ngoba bebelegunye elikhulu engani America ngeyabi sesikhwameni sabo. Nxa kungabalethanga phansi lokuthi babe lesifundo sokuhlonipha abantu kumbe ukuhlonipha umhlaba angazi ukuthi okungabaletha phansi yikuphi.
Okwamanje uBiden ulamavoti abizwa ngokuthi ngama-electoral votes afika phose amakhulu amathathu 279 kuthi-ke uTrump uthole edlula kancane amakhulu amabili 214. Kukhangelwe ukuthi kuzabalwa kutsha amavoti eGeorgia njalo akucaci okwenzakala eNevada loba nje uBiden ekhokhela. Usenjalo kulabantu kwele Zimbabwe abathi bamangaliswa indlela okuqhutshwe ngayo ukhetho eMelika kube labanye njalo abathi lwenziwe ngemfanelo. UBathabile Masuku uzadulela lolu daba.
UMnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi kwezombusazwe uthi belubalulekile ukhetho lukamongameli lweMelika obekungqikilana umongameli Donald Trump lowayengumsekeli kamongameli uMnumzana Joseph Biden.
Yenxa sikhangela ukhetho lweAmerika kuyacaca sibili ukubana ukhetho lolu lenja ngendlela efaneleyo ngoba lo mongameli wangakhona uDonald Trump nguye okhona naye ukubana ukhetho aluhambi kohle lokutshengisela ukubana lalabo abalamandla abenelisi ukuthi bemanipulate ukhetho. So ngokubona kwami khona lokhu ukuthi abantu bayenisa ukuthi bechothoze ukubana ukhetho luhamba njani njalo lokuthi yena lo ongumongameli laye ubona zani uyaqilwa kutshengisela ukuthi hayi ukhetho labo luseduze lokuba lukhetho oluhle sibili.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mbuso Ofuzwayo, umqondisi wenhlanganiso yeibhethu likaZulu, othi ukukhonona kukaTrump kukhomba ukuthi kalawo amandla phezu kwempumela yokhetho.
Bona ngazathi ukhetho lweMelika lungabe lukhululekile ngoba konke kuyabalwa, konke kwenziwa ngcweke. Lo ngabe sekhala ode ngumongameli isithi akungana kuhambanga kahle, mbona ngazathi akakho honest ngoba kunzima ukuthi kuthiwe umuntu ongeyo obambe i-state machinery izinto kazihambi kahle. Siyazi i-America lilizwe elikhululekileyo, amboni ukuthi bangamtshontshela ukhetho. Mbona ngazathi yena kakhulu usuke wabalekelana lokukhangelelwe ngamavota.
Umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance, uthi ukhetho lolu belubalulekile ngoba akulambiko yodlame ukuboshwa kwentatheli izindaba lokunye.
Akula muntu othwele amasotsha esiye estritini ethusele abantu ukuthi hambani levotela mina. Akula muntu obotshiweyo ukuthi ukhuphe umbiko ongahambelani le government ye-America. Konke ku-free, ku-democratic. Yikho siyakubonga ukuthi abantu be-America lokhu bele democracy naleyo.
Kulabanye abasola indlela ukhetho oluqhutshwe ngayo besithi akucaci okwenzakala kwele Melika. Omunye wabachothoza ukhetho lolu ngumnumzana Malaki Nkomo okubandla lezano PF.
Ngithi thina lapha e-Africa kuyindaba enhle kakhulu ngoba sebekubona ukuthi khona ukwenza ama-elections ayisikho khona ngendlela ababekukhangelela khona. Thina senza ama-elections ethu aze abe ngcono kulalokho bona abakukhulumayo. Ungakunazelela kathesi bayatsho bayithuselana bayathethisana bakhuluma izinto eziningi kakhulu. So ngezinye indlela sobe yisifundo umhlaba wonke ukuthi America kade izenza i-captain ye-democracy ilamanga. Ubuqile abakutsho ukuthi kwenzakala sesibubona bukhona ngale kubo elizwe labo lase-America.
Omunye njalo obambe wangaphansi ngumnumzana Ronald Hungwe ohlala koBulawayo.
Kodwa yase sibuye sibubone njalo ukuthi uDonald Trump ufuna ukuchallenja, uyachallenja ama-results lawa asephumile. Kuyasimangalisa lokhu ukuthi kambe nxa kungenzeka into enjani e-America esibathembileyo thina sebesithi uhambe njani kithi isikhangela ukuthi besithi example kungabi lokudlwangudlwangu njalo abantu beaccept ama results abephumile.
UTrump ukhonona yempumela yokhetho lolu esithi bamqilile, kodwa ababona ngezokhetho bathi uTrump uhlaba umkhosi ngenxa yokuthi ubengakhangelelanga ukuthi enganqotshwa nguBiden. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amapolisa athi umnumzana Genius kaTungure waziwa ngegama elithi nguginimbi kasekho ubhubhele engozini yemgwaqweni ekuseni namhla eHarare. Iphephandaba leHerald libika ukuthi ubhubhe labantu abambalwa akade ehamba labo. Amapolisa athi uginimbi waziwa ngezokukholisa njalo lokuba lezimota ezilohlonzi ubhubhele eBorodel. Abanye bakhe bathe baphela emoteni akade behamba ngayo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singawangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump obedlala igolf ngesikhathi esizwa umbiko othi usenqotshiwe kukhetho lukamongameli uhle wabuyela ngesiphangiphangi eWhite House lapho afike wethula imibiko eminingi enkundleni yeTwitter esithi uqiliwe ukhetho lolu. Loba kunjalo, inkokheli yamazwe atshiyeneyo abagoqela umongameli Emerson Mnangagwa itshayele umnumzana Joe Biden ihlombe ngokunqoba kwakhe ukhetho lukamongameli. Umnumzana Obala Obala wakhulela kule Ethiopia ngomunye wabantu abanqobe ukhetho lomakhansila edolobheni le-Austin eMinnesota. Wabona abantu abaningi bebulawa elizweni lakhe wabaleka waze wayafika kwele Melika. Wahlala enkambeni ezigcina iziphepheli okweminyaka elijuba. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngixoxa lo nkosazana sichathele Nyati uMamdluli. UMamdluli uhlala khona ngaleke kule Botswana, yintombazana ezihlalele yodwa. Nokudaba lwethu lamhlanje sikhangela khona ukuthi kulabantu abaningi abangayendiyo ukuthi kambe kungabe kuhamba njani. UMamdluli sawamukela kuhlelo mama.
Yebo baba, linjani?
Siyaphila, kunjani khona hapo?
Hayi, ngapha ku-right, lo nyaka izulu likhona.
Ye, akusitshele uMamdluli, siyabona ukuthi abantu abaningi kulezi nsuku abayendanga. Siyakwazi ukuthi lawa awendanga. Kuhamba njani uMamdluli?
Angazi ukuthi ngingathi okubangela ukuthi abantu bengayendi. Bengabona yimpilo esiyiphilayo, abantu kumbe sisuka sibe obaba labo bayesaba ukulobola abantu abangomama ngendlela yokuthi kabala mali kumbe isimo sangikhona esikhona emhlabeni angikwazi ukuthi kwenzakalani. Ngoba ungathi uyabuza yezwa abanye obaba besithi kangilani, bakhona labo baba abangathathanga labo mama njalo abangathathanga. Amsho sisuka sibe sesiyakhangelana kakhulu impilo esiziphilayo.
Ukukhangelana lapha uJoni uMamdluli,
kakhulu omama abanye bakhangela inzuzo, angaboni ingane ubaba lowukhuka kakhulu kuba nzima ukuthi azinikele kuye. Abanye njalo uyakukhangela ukuthi lapho vele ngiyazisikhathi sami lo muntu asiye muntu engingayakhalayo. Abanye njalo okunye okubangela ukuthi oba kungananzela ngokuningi bawelwa ukuba lo mkhuhlane wengqondo, ukugebengu, bagcina besiyagcwala emadebe. Omama esikhathini esiningi sinani inamba yethuba phezulu, kodwa kungakhuphi inamba yabobaba basemadebe labomama abangaphandle. Uyafuna ukuthi engxenye kuyabhalansana ukuthi sonke ngabe siyasela imizi. Manje into ethuphayo ukuthi obaba bagcina besiyegenge, befuna bebulawa, into ezinjalo, befuna abanye begula umkhuhlane wengqondo. Ungananzela kakhulu obaba abaningi abanye bayandele ngumkhuhlane nalo. Angazi-ke khona ukuthi kuzekikulume kuyisembe kulume kungayisiki.
Ye, siyabona njalo lani-ke khanyangizana abanye kwaba abasalilandi ukuze iphosa amazwi. Sokuhamba njani kunabo?
Ikhona ukuthi abanye basuka bekhangele ilife yabuyiphila like mina ngingu-business woman ngiyathengisa. So abantu abangobaba sometimes babe sithi omama abanjengalaba ayingumntwana sekhonze yazila isiso siyabe sekuzokutela ukuthi emzini imali lokho kwakho kwakungeni. Bagcina besitsho njalo nxa bekhuluma lami esikhathini esiningi njengomuntu osebenza i-public siyasibe nengxoxo labo baba. Uzabe sithi into ehluphayo mina kusuka libe selisuka lama-powers amakhulu kakhulu okudlula thina singobaba. Ngingaba nenzuzo enilutshwane wena ungangizuza kakhulu yagcina sekungani ubabe uyanyathezelwa kakhulu. Kanti kuyabe kungekho njalo.
Sokisikhathi sabaja silo Mike Hobe.
Ngali tshona njani mthokazi muhle zimpapo muhle ngiyalibengelela kuhlelo lwanamhlanje namhla kuhlelo sixoxa lo Brandon Moyo ingcwethi ekhangela udaba lomkhuhlane wekuchukela idiabetes kulumnyaka umnyaka kalwezi umhlaba wonke jikelele unanza usuku lwe World Diabetes Day mhla ka 14 lwezi sixhume umoyo ukuthi asitshele okunengi mayelana ngalomkhuhlane. Moyo ngiyakwamukela kuhlelo awusitshele okunengi ngokuqhatheka kwalomnyaka lapho umhlaba wonke jikelele uqhathekisa abantu abaphila ngomkhuhlane wejukela.
Okuqhathele ukuthi abantu abaningi bazazuza ulwazi ngejukela ngoba bebaningi abagulayo bengakwazi ukuthini ejukela.
Abantu kwele Zimbabwe balala ulwazi oluthile na mayelana ngalomkhuhlane njalo bakhona na abatsha abaningi eZimbabwe asebebanjwe ngalomkhuhlane.
Baningi sibili abantu abatsha ababanjwe kodwa ulwazi lululutshwane.
Moyo awuchasisele abalaleli ukuthi umuntu obanjwe ngalomkhuhlane uhlangana ngezinto ezinjalo.
Umuntu obanjwe lomkhuhlane uhlangana lobunzima sibili obuningi kakhulu. Ngoba uhlangana lokuthi uyaphangisa ukulamba, uhlangana lokuthi baba lama-problems omzimba, yaba le-default, yaba le-nyawo ezihlala zingathi zibuhlungu, ulamba masinya, ule-problem yamehlo, ule-kidney failure lakho kanye unjani ukudinga i-insulin yona le. Ngoba sometimes uthola ama-families i-insulin yona le njani. Itholakala nzima.
Hayi siyakuzwa Moyo, phosela amazwi akho okugcina uchasisela uZulu ukuthi abaphila ngalomkhuhlane kumele baziphathe njani.
Ya kumele aziphathe kahle umuntu ngoba yena okuningi wakhe akusafana nabanye abantu. Okuningi ama-activities lokudla akusafana nabantu. Kumele adle kahle, adle ukudla okuprescribed ngudoctor, ukudla okuhigh in fiber. Fanele abe natural as possible. Doza keziningi natural as possible. Imzimba ihlale ihlanzekile. Uma kulento abehlupha kumele bahle baye esibhedlela ngokuphangisa.
Sithanda ukubonga uBrandon Moyo ngokungena kuhlelo.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Isoko isikhathi sokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkumo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukwamukela kulelo hlelo lwanamhlanje njalo ngiyalibingelela abalaleli ngikholwa libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje.
Ngizafuna ukubala namhlanje uMakhosi esibili ichapter ka-7 sikhangela ukukhululwa kweSamaria eyayivinjezelwe. Sibona ukuthi uNkulunkulu wasebenzisa abantu bakhe. Ivesi ka-3 kwakukhona amadoda amane esangweni ayelobulephero akhulumisana esithi silaleleni lapha size sife na. Uba singena phakathi komuzi kule ndlala khona sizafela khona, uba sihlala lapha siza kufa futhi. Asihambeni siye esihoqweni zamaSamaria, uba engasibulalanga sizaphila, uma esibulala sizabe sifile njalo. Asesuka ke ayangena khona. Kodwa sinananzelela ukuba ungaqhubeka ngale ndaba uzabona ukuthi amaSamaria uNkulunkulu wayesewenze abaleka becabanga ukuthi kule mpi enkalakatha ezayo bathiya ukudla, bathiya yonke into. Kodwa ukusukuma kwamadoda lesilephero lana amane engame sithi thina siyafa lapha kuphela besiyadinga uncedo, kwagcina kukhulula iSamaria yonke eyayivinjezelwe yisitha. Kwaso kule ndlala eSamaria abantu sebesidla abantwababo, kwakule ndlala abantu besidla amakhanda abo mabhemu kuthiwa edulo kokuthi asathengeki. Ngakho siyananzelela isifundo lapho emfuna sisifunde. Okokuqala ukuthi amadoda la amane afika akhulula iSamaria ananzelela ukuthi uNkulunkulu wayesehambe phambili wacotsha isitha esasivimbezele idolobho kwaze kwaba le ndlala, babe lobulephero. Wena ungathi napha ucabanga ukuthi ngenxa yesimo kiso sona uzibone ngani ngumuntu ongancedi lutho, wena ngenxa yesimo kiso sona uzibone njengomuntu ongeke wenza lutho olunganceda abanye abantu. Amadoda la ayelobulephero, nxa wawulobulephero kudala wawuxotshelwa ngaphandle kwedolobho, ubuhlala phandle nje esingathi kumbe kumara lapho uyabudobha khona ukudla, udobha khona ingcekeza ikho lapho uyabusidla khona. Okokuthi uyabonga sengumuntu, akula muntu ofuna ukuba duzane lawe. Kodwa amadoda la singakhayela isimo sabo, kwasekuyisimo sokuthi babe ngathi bona awungcono sizihlalele sifele la. Ababelungile abantu ababefuna umuntu wonke abephakathi eSamaria babe ngalaplani bona. Kodwa la amadoda amane ayilesilephero yiwo aba lesibindi sokuthi kanti madoda singaze sife lokhu sihlezi phansi njani, asisukumeni sizame ukwenza olunye ulutho. Ngakho wena lawo ngabe kusimo soneso, okokuqala ukuthi abantu bakulahlele phandle ngokulesilephero abakufuni, kodwa uNkulunkulu angakusebenzisa isilephero. Njalo nxa sikhangela eBhayibhelini sasimele isono, manje kuyamangalisa ukuthi uNkulunkulu wasebenzisa abantu ababelahlele kathana. Yibo uNkulunkulu abantu abafunayo bona lapha. uNkulunkulu kakhetha ukuthi wena ungubani, umusa wakhe wenza ukuba asebenzise loba ngubani. Wena ungabe ukhona apho usithi hayi nxa mina ngeke ngathumayela, enxa mina ngeke ngenze ezinye izinto, enxa uthi nxa uzikhangela impilo yakho uzibona umotshakele. Kodwa uNkulunkulu umusa wakhe wenza ukuthi wena okhani sumotshakele ube lusizo olungasiza lukhulule idolobho lonke, ngoba amadoda la amane la akhulula iSamaria. Ngakho ngiyakukhuthaza namhlanje, ungabe ukhani ngumlephero, ungabe ukhani ngumuntu ongasancedi lutho, kodwa uJesu angakusebenzisa.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba siyathandaza abantu abakho abalaleleyo abafuna ukusetshenziswa nguwe, ngabe ungabathinta ubaphakamise ngomoya wakho oyingcwele, bakusebenzele bayitshintshe izigaba lapho abaphila kizo. Amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisa uGibbs Dube ngisithi asihlanganeni kuseni ngo-6:30 AM.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.